Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechitatu, Chivabvu 23, 2018. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa nhasi kupa uchapupu kukomiti yezvemigodhi nemhando dzemoto pamusoro pemari inosvika $15 billion inonzi yakabva mukutengeswa kwemangoda iyo yavakati yakatsakatika.
Kuuya kwao kana vabvuma kuuya haisiri nyaya yekuda kubuditsa pachena uri wakaitika panyaya $15 billion asi kuti vanenge vari kuuya vachida kunyadzisa kana kuti kufumura vanhu vakavatorera masimba.
Vaimbove gurukota rezvekutongwa kwematunhu uye vaive vemurongi wemisangano muzano PF vaSevia Kasukuwere vanodzoka kuZimbabwe mushure memwedzi mitanhatu vatiza munyika. Bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti rinoshoropodza zvikuru kutukwa kwemutungamiri werimwe bato reMDCT Muzvare Chokozani Kupe nezuro kudarire pamusoro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato iri. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa nhasi kupa uchapupu kukomiti yezvemigodhi nemhando dzemoto pamusoro pemari inosvika $15 billion iyo inonzi yakabva mukutengeswa kwemangoda yavakatiwo vaMugabe yakatsakatika. Sachigaro wekomiti yezvemigodhi nemhando dzemoto uye varumiriri wenoto nemudare reparamende vatemba muliswa vaudza Studio 7 kuti vaMugabe vachauya kuparamende kunomira pamberi pekomiti yavo kwete kuti komiti yavo iende iyo kumba kwavo sezvanga zvichibuda mumadande mutande nemamwe mapepa nhau. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Kuuya kwao kana vabvuma kuuya haisiri nyaya yekuda kubuditsa pachena uri wakaitika panyaya $15 billion asi kuti vanenge vari kuuya vachida kunyadzisa kana kuti kufumura vanhu vakavatorera masimba uye vachiziva kwazvo zvavanokwanisa kunge vanga vachiitawo vanhu ivavo pakudisappear kwe$15 billion yakabiwa kwaMarange. Saka kana vachiuya inenge itori batai-batai muparlamendi imomo nekuti ndinotenda kuti hapana chavanokwanisa kunyarara kana kuti hapachina kunyara hapachina diplomasi inenge yatova dog eat dog chaiyo chaiyo vachida kurwisanawo nevanhu vakavabvisa pachigaro muna November 2017.
Tinombonzwawo vamwe vachitaura kuti vaMugabe pavakataura kuti pane mari inosvika $15 billion yakatsakatika yakabva kumangoda kwaingovewo kutaura kwekuda kusvibisana mune zvematongerwo enyika mungazoona here paine chinobuda ipapo.
Handifunga hangu of course kuti vanganyatsekupa statistics mafigures ekuti zvakazodai zvikadai nekuti mari idzi dzakarasika nenzira dzakasiyana-siyana. Pane yatingati undervaluation yemadiamonds ekuti hurumende yainyepa kunyika kuti vari kutengesa madiamonds nesei $40 per carat yet the actual value yanga iri more than $78 per carat. Izvi zvakaitika kwemakore mazhinji kubva kunana 2009 kusvika around 2015. Kwozotiwo zvekare pane madiamonds akawanda millions of carats dzakabuda munyika pasina any paper trail. Kwozotiwo zvekare pane madiamonds akanotengeswa kuburikidza nedzimwe nyika. Panguva iyo Zimbabwe yanga isi kutenderwa kutengesa madiamonds nekimberly process. Saka kuti tinyatse kuwana information yakazara hazvitobviri, it's impossible, nekuti zvinhu zvizhinji zvacho zvanga zvichiitwa hazvina paper trail. Ndorangarira ndichitaura nemushakabvu chindori chininga asati ashayika, ndofunga mavhiki maviri asati ashayika, achitaura iye kuti mari yemadiamonds iri kuuya nendege ende zhinji yacho haisi kuzosvika kuhurumende. Vanhu vari kungodamburirana munzira ndege ichingomhara, uye ari kutorwa achienda nekuku, uye achienda nekuku. Zvinova zvakakonfirmiwa zvekare naaibhowa mubati wehomwe hurumende vatenda ibiti kuti havasi kuziva kuti mari yemadiamonds iri kuenda kupi. Saka vamugabe vanokwanisa kungopa yatingati matipi ekuonesa kuti apa zvaifamba so, apa zvaifamba so, asi kuti vanyatse kutibuditsira umbowo hwekuti ndo patakasvika pafigure yekuti 15 billion ndofunga zvinhu zvinokwanisa kuti netsei.
Imiwo sangano renyu rinotarisisawo nyaya dzemafambisirwo emangoda idzodzi, mune tarisiro here yekuzomirawo pamberi pekomiti iyoyo muchipawo umbowo pane zvamunoziva?
Isu takatomira pamberi pekomiti iyoyo muna February tichivaonesa zvatinozivawo pamusoro pekubiwa kwemadiamonds edu. Ndopatakabuditsa even nyaya dzemacriminals vakatanga vachitenga madiamonds edu zvisiri pamutemo vari kuMozambique, vakazochiyambuka bhodha kuuya muZimbabwe kwaakupiwa license yekuti vamaine kwachiyadzo. Ndozvatati tiri kuti isusu vanhu ivavo vakalaisenza vanhu ivavo vanofanira kuti vadaidzwe pamberi pedare reparlamendi vaexplaine kuti chii chavanga vamboona kumacriminals anonyatsozikanwa kuti vanga vari kutora madiamonds edu zvisiri pamutemo vari kuMozambique. Chinozoita kuti vanhu ivavo vapinde muZimbabwe vapiwe license chimboichii? Ndiani akasainira gwaro iroro?
Asi munoona here paine chinozoshanduka mushure mezviri kuitwa necommittees neumbowo hunenge hwaunganidzwa?
Information iyi inokosha zvikuru, asi handioni sekuti hurumende ine matanho aichatora kuti irikavhe mari yakabiwa iyi kana kuti vanhu vakaba vasungwe. Ndingada kukuzivisai kuti mushure memavhiki maviri hurumende yashanduka, machina anga atodzoka kwachiyadzo. Hatisi kuziva kuti ianjini here hurumende haisati yaanaunza kunyika, asi tiri kuziva kuti machina vakatodzoka vatova kwachiyadzo iko zvinezvi. Saka zvinoonesa kuti komiti iri kuita sekunge iri kutorwisana nehurumende. Hurumende iri kuda kuramba yakakwidibira rima riri pamusoro penyaya dzemangoda. Saka handioni paine chido chehurumende kuti mari iyi imari yakawanda zvikuru. Ngatiedzei nepatinogona napo kuti tirikavhe what we can recover.
Vanga vari nyanzvi mune zvamatenguro enyika uye vari mukuru wesangano rinokurudzira kuchengetedzwa kwezvicherwa, Center for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare neStudio 7. Vaimbove gurukota rezvekutongwa kwematunhu uye vaivewe murongi wemisangano muzano PF vaSevio Akasukwere vakadzoka kuZimbabwe nezuro mushure memwedzi mitanhatu vatiza munyika. Vakasukuwere ava vaionekwa sekunge ndo vaive pedyo zvikuru naamai Grace Mugabe muurongwa hwavo hwekuda kutora chigaro chekutonga, vakatiza munyika muna mbudzi wegore rapera mushure mekupidigurwa nemauto kwehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa vamunyaradzi Riki Mukonza vaudza Evans Zininga weStudio 7 kuti kudzoka kwavakasukuwere kunogona kunge kuine zvinhu zviviri. Ngatinzwei kuti zviviri zvavari kutaura ndezvipi.
Kudzoka kwavakasukuwere hongwe nyaya hombe mune zvematongerwo enyika muZimbabwe nekuda kwekuti vakasukuwere mumwe wevanhu vane mukurumbira mune zvematongerwo enyika. Kana tichirangarira ndivo vakanga vari political komiza vasati zanu isati yaita manyonga-nyonga yakaitika yakazoita kuti ivo vakasukurirana navamoyo vabude kunze kwenyika. Saka kudzoka kwavo inyaya itori nyaya hombe kune zvematongerwo enyika. Kudzoka kwavo zvakungangoreva zvingaita zviviri. Chekutanga kungangoreva kuti vakasukuwere vanenge vakaita nhaurirano nemutungamiri wenyika nevamwe vari kudivira mutungamiri wenyika. Saka kana zvakadaro vanenge vachidzoka vachidzokera zvavo kuZANU-PF. Handiti mune zvimatongero enyika kukanganisirana kunoitika vanhu vachiregererana upenyu huchienderera mberi. Nechirungu vanobva vati there are no permanent enemies mune zvematongerwo enyika. Asi pane mukanawo wekuti kudzoka kwavo kunogona kunge kungodzoka asi vasiri kuwirirana neutungamiri huriko. Kana zvakadarozve zvinenge zvichireva kuti vakasukuwere vanogona kunge vaine chekuita kana kuti vauya kuzomutsiridza bato idzva ratakanzwa nezvaro mazuva apfuura ayo rinonzi National Patriotic Front, iro raingotaurwa kudzayawa vari kumashure kwaro ndivo vana vakasukuwere, vana vazhuwawo navana Jonathan Moore. Saka tsanangudzo mbiri idzi ndiko panogona kunge paine chokwadi chekudzoka kwavakasukuwere.
Asi mapurisa tanzwa kuti vangovatorawo nguva shoma shoma vakangovabvunzawo mibvunzo miviri mitatu vakavasiya vachienda zvavo, vangadaro vaine mhosva here chaidzo chaidzo dzinobatika dzavakapara kunyika yeZimbabwe?
Mhosva dziri kugona kunge dziripo pachokwadi, asi mibvunzo ndeyekuti ndiani asina mhosva muZANU-PF. Saka izvese zvinogona kunge zvichiitika dzinogona kunge dziri idzo nyaya dziya dzakanga dzingoitika nguva iya dzeG14 neLacoste dziri kungoenderera mberi. Rangarirai kuti pakazobuda vasikasukuwere vakanga vaine masimba chaizvo, uye vakaita vavengi vavakaita vari komiza vari minister of local government, muchirangarira vane vanhu vavakakonana navo nenyaya yemastendi. Saka hongu mhosva dzinogona kunge dziripo, asi nyaya iri kuitika painyaya yezvematongerwo enyika. Tinoona futi kuti mapurisa sekutaura kwamaita anguva vangotaura navo ndobva vasiya vachienda. Zvinosimbisa pfungwa iyaya yandamboisa pekutanga yekuti panogona kunge paine nhaurirano dzakaitwa pakati pavakasukuwere neutungamiri huripo weZANU-PF. Naizvozvo hazvifaniri kutishamisa tikaona vakasukuwere vachiunzwa padhuze padhuze kusvika maelections aitwa.
Vamwewo vavakanga vachipomerwa pomerwa mhosva navo mazuva azobviswa vamugabe panyanga aya, hapana kana mumwe chete watakazonyatsoona akanyatsozosvika pakunzi zvanzi vazosungwa. Kwainguve kungomhanyisana nemapurisa, vapinda mujere, vabuda, vapinda, vabuda. Hatina chatati chanyatsoona chiri kumboitika. Zvichazovei izvi zvese zviri kuitika izvi?
Vazininga munoona ipapo ndo panonetsa nyaya yekuti tione sekuti Zimbabwe yakaita shanduko huru nekuuya kwavamunangagwa vachitsiva vamugabe. Nekuti rangarirai kuti vamunangagwa vanga vachishanda nevanhu vese vava, vangava vekuG40, vangava vekuLacoste kwemakore akawanda chaizvo. Saka kuti vachinyatsotora chinhano zvinhano zvekuti vanyatsoomesera avo vane mhosva, hapanoti netsei ipapo. Ndosaka muchiona paingonzi auya anzi ane mhosva obva anzi abatwa, asi pasina mazuva nyaya iyoyo ngoita seyatsakatika.
Vanongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Munyaradzi Reki Mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa naIvan Sininga weStudio 7. Bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti rinoshoropodza zvikuru kutukwa kwemutungamiri werimwe bato reMDCT, Muzvare Tokozani Kupe neZuro kudarire pamusoro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veMDC yavachamisa. Mutauriri weMDCT yavachamisa, Muzvare Tavita Kumalo, vaudza Studio 7 kuti zvakaitika neZuro izvi zvinhu zvisina hunhu, zvisingatambirwi nebato ravo uye zvinhu zvavasingakurudziri. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti bato iri harifanirwi kungoshoropodza chete risingatorere nhengo dzinenge dzatsautsira matano. Vechidiki vanofungidzirwa kuti nhengo dzeMDCT yavachamisa neZuro vanonzi vakanyomba Muzvare Kupe vachivatuka nekuimba vachivati ihure apo vaibuda mudare pamusoro reHigh Court mushure mekunzwikwa kwenyaya yeGakava rekuti ndiani anofanirwa kushandisa zita rekuti MDCT.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 0493072703070 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu pafacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Nyanzvi mune zvesarudzo nekurwiswa kwehuori dzinoti huori hwesarudzo hunofanirwa kurwiswa munyika kuti Zimbabwe ikwanise kuita sarudzo dzakajeka uye dzakasununguka. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachimini vanoti kusununguka zvakazara kwesangano reZimbabwe Electoral Commission iro rinoona nezvesarudzo munyika risingatungamirirwi nehurumende mumabasa aro zvinounza sarudzo dzejekerere.
Election Commission kana isina kuzvimirira ichienda kuhurumende kuti ibatsirwe kana kuudzwa zvekuita, tichidzivawo zvakare kuti hurumende ine yatingati interest pachirungu, nekuti vanenge vachikwikwidza vamiriri vehurumende vanenge vachikwidza musarudzo. Izvi zvinoita kuti huori hunge huchienderera. Saka mukugadzirisa huori musarudzo, chekutanga ndechekuti Zimbabwe Election Commission inofanira kunge yakazvimirira yega isingaudzwi zvekuita nehurumende kana vanomirira hurumende vachange varivo zvakare vanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo. Mutemo wedu zvakare inobatsirawo pakugadzirisa huori neku udza Election Commission kuti pese painobata basa inofanira kunge ichibata basa rayo zvichipachena pasina chinhu chinoitwa chakavandika.
Vachimini vanotiwo Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru revari kutsvaga rutsigiro vari kupa vavhoti zvinhu kuti vawane rutsigiro, vachiti uhuori uye kutyora mutemo wesarudzo wemunyika. Vanoti vanotarisira kuti vanoita zvakadai varambidzwe kukwikwidza musarudzo dzakatarisirwa gore rino.
Zvokufamba panguva yesarudzo tichipa vanhu zvinhu kutyorwa kwemitemo, nekuti zvinoita kuti munhu paguvhota asanga asina kuzosununguka kuti anovhoterani. Sekuziva kwenyu, inini ndikafamba ndichiti kune vanhu takakusvika panguva dzesarudzo munoda chii, ndobva ndava pachinhu ichocho. Asi pamwe pese apa ndanga ndisingavapi chinhu ichocho. Ndikuedza nepandinogona kuti vanhu ivavo vandide uyezve kuti vagozondivhotera. Saka takatarisana nenyaya yesarudzo nekuti mawaniro akasiyana siyana emusarudzo dzinofanira kunge dzichiyananisa vanhu kana kuenzanisa vese vari kukwikwidza musarudzo. Hazvitenderwi kunzi panguva yedzesarudzo tipafambwe pachipirwa vanhu zvinhu kuti vagoziva pekuvhotera. Uku kutyorwa kwemitemo pese pazvinoitika, Zimbabwe Election Commission inofanira kuongorora nyaya idzodzo, matarewo zvakare otonga nyaya idzodzo kana dzinge dzaunzwa kune vezvematare. Vanenge vachizviita sekuona kwedu vanofanira kunge vachitorambidzwa kukwikwidza musarudzo imomo.
Izvi zvatsigirwa nemukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa muZimbabwe vaObert Chinamo, avo vanoti vavhoti muZimbabwe vari kutengwa zvakanyanya. Vachinamo vanoti uori uhu huri kubuda kunyange kusarudzo dzemapato, vachiti wakaipa zvikuru uye hazvidiwi nemutemo. Vakurudzira vatori venhau kuti vabudise pachena vanotsvaga rutsigiro kuburikidza nekutenga vavhoti.
Tine dambudziko guru riri kuitika rakanangana nemaelections mazuva ano. Tine nyaya yokuti mavhots muZimbabwe ari kutengwa nekutengeswa. Pakatanga sarudzo dzezanu PF maprimary elections, taona ivo vari kukwikwidza vachipa vanhu chikafu, vachitengera vanhu dzimotokari. Zvese izvi zviri zvekuda kuti vavhotegwe, zvinova zvisina kunaka. So tanga tichinyanya kukumbirisa kuti vatapi venhau vawanikwe vachinyora nezvazvo nekuti zvikanyararwa zvakupa chimiro chekuti zvinhu zvinotendegwa izvo iri mhosva huru yecorruption.
Vachinamo vaudzo Studio 7 kuti uori hwesarudzo uhu ndihwo hunoita kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vasina utongo hwakanaka zvinozoita kuti nyika irambe iri pasi.
Electoral corruption inotokonzeresa zvakare kuti musarudze vanhu vasina utongo hwakanaka. Zvazvinozozongobuda pakuti kana vaakutonga nyika yedu inongoramba iri pasi, nyika yedu haibudiriri. So izvi hatizvikurudziri.
Nguva zhinji dzesarudzo munyika vezvematongerwo enyika kunyanya hurumende yeZANU-PF vanopa vavhoti zvinhu zvakadai sezvekurimisa, zvekudya nezvimwewo mukutsvaga rutsigiro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rinoti rapa vashandirwi masvondo maviri kuti vagadzirise nyaya yekupamidzirwa kwevashandi vemumabhanga mari dzemihoro. Munyori wesangano iri uye vachitungamira Zimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti vasvitsa tsamba kuna sachigaro wesangano reBankers Employers Association of Zimbabwe vaVictor Kwezera vachivazivisa kuti nhengo dzavo dzinofanira kuwedzerwa mari sezvo mihoro yavo isina kukwidzwa mukati memakore mashanu. Tanuno Kawande weStudio 7 abata vaMutasa kuti tinzwe zvizhinji.
Tirikuti isusu vashandi vanofanira kuripwa nokuti sekta yedu, indastri yedu, mabhenga ari kuita mari zvakanyanya. Gore rapera iri vakaita maprofits anopfuura 200 million. Zvichioneka kuti kubva pakore mashanu apfuura vari kungoita mari vechingowedzera mari. Saka taiwa kuti ipewo vashandi mari inogona kusvika zvikamu makumi matanhatu kuti vashandi varerukirwe, upenyu hwavashandi udzoke pevaiwa gore rakapera. Asi ivo havasi kuda, vari kuda kutiti vatipe 3.46%.
Saka pari zvino pane mhinduro yamatumawana here?
Hatisati takavapa, asi takavaudza kuti vatanganya huru kwazvo. Tiri kunzwisisa kuti vari kumboita misangano yavo. Tiri kunzwisisa kuti vatinonegosheta navo vadiki vakwidzawo kune vakuru vavo. Saka ndinoona kuti pane zvavari kuita. Asi isu hatisi kumira kuronga kwedu. Kubva musi wekutanga waJune, tinenge takutanga kuita action yedu. Taigadzirira yapera zvakanaka.
Muchaita sei kana mhinduro yavo ikauya isingakugutsii?
Mhinduro ikauya isingatigutsi, takatovayambira kare kuti zvatiri kuda kuti tiite ndezvekuti kana mabhengi asingadi kukwidza mitengo yevashandi, mabhengi ngavaderedze mabhengi charges avo. Nokuti isusu kwatinotenda kuri kukwidzwa mitengo nekuti vana muzvina zvitoro nana muzvina bhizinesi vanouya vachikwereta kumabhengi. Kana vakwereta, vari kukweretiswa nemari dziri pamusoro-soro, vochajwa futi machaji akawandisa. Zvoita kuti kana ivo vakuisawo zvinhu zvavo muzvitoro, vari kubva vakwidzawo mitengo zvakanyanyisa.
Saka izvi muchazvifambisa sei?
Tichatanga nekuratidzira paReserve Bank. Pabhengi guru reReserve Bank ndivo vanonga vanoongorora nezvemabhengi.
Munyori wesangano reZimbabwe Banks and Allied Workers Union uye vari mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vari parunare muHarare naTanuno Kawande weStudio 7. Hurumende inoti kushomeka kwevanogadzira zvekudya zvakasiyana-siyana kubva mumabhanana anorimwa zvikuru kuManicaland kunodzikisa mikana yenyika yekuti iwane zvekutengesa kunze kuti iwane mari. Gurukota rezvekurima vaParents Shiri vakakurudzira varimi kuti vapindewo munyaya dzekugadzira zvimwe zvidyiwa kubva mabanana kunze kwekungotengesa mabanana akadaro. VaShiri vainge vachishanyira minda yemabanana kuBema Valley neZuro. Dzimwe nyika dzekunze dzave kutengesa zvinhu zvakaita sezvinwiwa mapepa, ufu, nefurawa, kubwa mabanana. Mukuzia nezvenya iyi Ivan Zininga we Studio 7 abata umwe vakuru vekambani ye Green It Global inogaya hupfu neflower kwa Mutare vamunashe musarurwa kuti tinzwe maonero avo.
Mwatarisa mamirira zvakaita mchero webanana mchero wakakosha zvikuru kuru munyika ino yeZimbabwe. Nekuti tine iwo vanhu vanokwana kuita 7000 kuManicaland province chete wanorima mabanana, tichitarisa vaya vatinoti smallholder farmers wanokwana iwo kuita 7000. Totarisa dzimba 7000 idzi muZimbabwe, tinoona kuti vazhinji vavo nhau inovanetsa inhau yekwekutengesera michero yakakosha iyi. Ende michero iyi banana rinozivikanwa kuti rine yandingati nutritional value yakakura chaizvo ende yakakosha pautano hwemunhu. Saka isusu zviri kuitika ndezvekuti tiri kutsvaga nzira dzekuti tiwedzere ukoshu hwebanana iri, tinobva taita iya yatiri kuti iyo value addition kwariri. Value addition yakakosha chaizvo munguva yatiri inoi, nekuti inounza mari munyika once ende inounza futi uremu pamuchero webanana uyu. Kubhema Valley sematara minister wedu weagriculture vashiri vaenda vakanoona vakabata-bata nyaya yevalue addition. Zvinoratidza kuti kwatiri kuenda nevalue addition kwakakosha ende industry ichatipa mari muZimbabwe chaimo chaimo.
Imimi muri mumwewo wevane kambani iri kuita izvozvi zvevalue addition, imimi chamuri kugadzira nemabanana chii?
Isusu tinogadzira banana flour. Flour iyai yamunoziya yamunobhekesa iyai yamunobikisa chingwa yamunoisaisa mumasupu nechi, isusu tinogadzira flour yakadaro nemabanana aya.
Iyo saka market yenyu muri kuona ichitambira sei flour yamuri kugadzira yemhando dzemabanana?
Ndigaimbi tange ndati flour yemabanana iflour ine nutritional value yakakura kwazvo, uye iflour inogona kushandiswa iri yega ende inogona kushandiswa pachinzvimbo cheflower yadyerwa nevamwe imwe white flower yayo. Ende takatarisa flower iyi tinoona kuti mashandiro ainoita anoenda through a process. Mabanana aya ari mambishi anoenda through a process ozopedzisira azogaiwa. Isusu tine magaira atinozoita nezvatinozoita kuti izokwanisa kushanda mashandira inofanira kuita.
Ndandiri kubvunza kuti kune zvimwe zvirongwa zvehurumende zviri kutsigira varimi zvinana Command Agriculture, izvo pane pazviri kupindawo here muzvirongwa zvenyu imimi zvemaproject enyu evalue addition yemabanana?
Hongu chaizvo zvine mapindira azvinoita, nekuti mukatarisa chirongwa cheCommand Agriculture chinobatsira varimi kuti vabudi michero yakawanda uye inenge ine zvese muutani imomo. Isusu zvatinoita tinobata masmallholder farmers. Masmallholder farmers aya vamwe vacho vari under command handingaiti iya command, but vane under program yavari pasi payo inobetsera kuti zvirimwa zvavo zvinge zviri zvakasvika chaipo chaipo totora kwavari votipa. Saka zvingava zvinhu zvakanaka kwazvo kana hurumende yedu ikakwanisa kubetsera vanoita mabanana kuti vaite goho rakanaka, isusu totora futi kwavari. Chingava chironga chinenge chakanaka kwazvo.
Vanga vari mumwe wevakuru vekambani yeGreen It Global inogaya hupfu neflower kwaMutare vamunashe musarurwa vachitaura parunare vari kwaMutare kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa nhasi kupa uchapupu kukomiti yezvemigodhi nemhando dzemoto pamusoro pemari inosvika $15 billion inonzi yakatsakatika yakanga yabva mukutengeswa kwemangoda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndekusiyamina nitungamiri Nkomo.